Kushanya uku kushanya kukuru chaizvo pamwe chete nokuratidza pasi rose chido cheAmerica kuAfrica. Rwendo rwavo rwanga rwuri rwokututsira chinango chavaBiden pavakadaidza vatungamiriri veAfrica uno kuAmerica vachizovatsanangurira rudo rwaAmerica kuAfrica pamwe chete nokusaina zvibvumirano zvakawanda. Saka mai Biden vati aiwa chiregai ndisumuke ndomene ndiende kunzvimbo dzimwe dzomuAfrica dzine matambudziko akakura zvikuru soku Kenya kudunhu ravainda risati ranaya mvura kwamakore mashanu. Variko vachikumbira rubetsero panyika dzakasiyana siyana dzinokwanisa kuti vakwanisewo kubetsera dunhu iroro pamwe chete nokutaura kuti America haingaiti iyo yoga, inoita zvinhu zvakawanda sokuzama kwairi kuita kubetsera Ukraine nokupedza hondo yeukraine iri kukanganisa zvunhu pasi rose pamwe chete nokuTurkey kwakaitika earthquake. America iriko zveichibetsera kuAfrica kuenda kwavaitaivo ivo mai Biden kuenda kunobetsera zvekare pamwe chete nokushambadza shoko rokuti vanhu havangatamburise. Izvi zviri zvinokosha chaizvo nokuti hatizvioni zvichiitwa nenyika dzakaita sana China, hatizvioni zvichiitwa nenyika dzakaita sana Russia dzinenge dzichida kurwisa pasi pano kuvhiringa zvunhu. America inoenda ichindoti aiwa ngatibetsere pakati, ngatigadzirisane pakati. Saka nyangu vaita zvavo kuKenya asi hazvirevi kuti chinangwa chavo ndechokungoti tingobetsera nzvimbo iyoyo chete aiwa, asi kuti tibatsire Africa namatambudziko ayo ese.
Zvii zvingaitwewo nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vawanewo vachiwana kushanyirwa nemakurukota kana kuti nhumwa dzepamusoro dzakadai saamai Jill Biden? Tichiona kuti vanga vari kutarisa zvakare nyaya dzevechidiki nenyaya dzemadzimai. Zimbabwe ingawanewo cheruviri here mukushanya kwakadai?
Ingangowana cheuviri mukushanya kwakadai vachi vaongorori vanozoongororawo nzvimbo dzese dzingava dzina matambudziko. Asi Zimbabwe inoziva zvaingakwanisa kuti iite kuti izowanawo vashanyi vakaita sana mai Biden kana vamwe vomuhurumende dzakasiyana siyana, zvokuti pana vamwe vati vakambouya mai Yellen sachikwama cheAmerica vakadarika zveZimbabwe napamusoro vachienda kuZambia vakaenda nokusouth Africa. Zimbabwe vakuru vacho vomuZimbabwe vari pamasanctions, zvinoreva kuti havamhoroseki navakuru vangabva kuAmerica vakaenda kunyika yeZimbabwe. Zvingazopa meseji inenge isina kunaka izvozvezvo. Asi zvirongwa zvokuti vazovhizitirwavo vakazvibudzwa kuti gadzirisai matongero amunoita nyika, gadzirisai nyaya dzesarudzo dzisava dzimwe dzokuti kune vanorovana, kune vanotukana, kune vanourayana, kune vanosungana, kuti tigozokwanisavo kuonererwa panyika pano nezvinhu zvakanaka muZimbabwe. Saka rubetsero rweZimbabwe kungangouya sekunogona kuuya nechokure kure nokuda kwezvatinonzi tinoita zvinobuda mumapepa zvatakanzi tigadzirise pamwe chete nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vari muhurumende.